Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina ndira 30 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Patinoshaya zvokushandisa kunyanya mari neruzivo, shamwari zvedu izvozvo zvatasaina navo chibvumirano. Vamwe vanounza mari, vamwe vanounza ruzivo kubatsira parliament kuti iite basa rayo nemazvo.
National Assembly inoti haifaniri kutadza kuita basa rayo nepamusana pekushaya mari.
Tinoda kuti vanhu vane madisability vave represented at least 10% quota in both houses of parliament, muSenate nomuHouse of Assembly.
Vanhu vakaremara vanoti havasi kufara nezviri mubhiri repersons with disabilities, iro vanoti harina kuisa zvido zvavo mukati. Nasi Studio 7 inopinda kuManicaland ichiona mamiriro akaita zvinhu munyaya dzechikafu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri weNational Assembly, Advocate Jacob Mudenda, vanoti paramende haifaniri kutadza kuita basa rayo nepamusana pekushaya mari. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura apo vasainirana zvibvumirano zvekushanda pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira gumi nemana pamuzinda weparamende, vamudenda vati hapana asingazive kuti nyika haina mari yekushandisa yakakwana, uye ndosaka paramende iri kuita mushandira pamwe nemasangano aya. Masangano aya anosanganisira Remagweta, Law Society of Zimbabwe, Legal Resources Foundation, Gender and Media Connect, Southern African Parliamentary Support Trust ne Women in Politics Support Unit. Vamudenda vaudza Studio 7 kuti vasaina zvibvumirano nemasangano aya nekuti zvakakosha kuve neshamwari zvikuru sei panguva yekushaya.
Patinoshaya zvokushandisa kunyanya mari neruzivo, shamwari zvedu izvozvo zvatasaina navo chibvumirano. Vamwe vanounza mari, vamwe vanounza ruzivo kubatsira parliament kuti iite basa rayo nemazvo. Saka zvakakosha kuti tive neshamwari dzinobatsira parliament, dzinoshanda neparliament.
Munyori mukuru musangano rinomirira Magweta vaEdward Mapara vati paramende ndiyo inogadzira mitemo, uye zvakakosha kuti Magweta ashande nayo.
Zvinotibatsira kuti mitemo inenge ichibikwa muparamendi inge ino ruoko rwelaw society. Tinenge takwanisa kunzvera zvinenge zvichisuggestwa neexecutive zvichiuya kuparamendi, toona kuti zvinobatsira nemutoo upi, tingagadzirisisei mitemo yedu kuti iyo mitemo inobatsira vanhu vedu, but iyo mitemo inenge ichiwirirana nezviri mubumbiro remitemo reconstitution yeZimbabwe.
Amai Valerie Zviuya vekuLegal Resources Foundation vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanga vagara vachishanda neparamende, chibvumirano chanhasi chasimbaradza ukama uhu pakuumbwa kwemitemo.
Tadzikamisa hukama hwedu neparliament. Tisati taita MOU iyi tagara tiri kutoshandidzana zvakanaka neparliament maererano nenyaya yemitemo inenge iri kubuda, kuiinterpreta nekupoo pfungwa dzedu secivil society organization. Saka izvozvi zvataa nechibvumirano chasungikana zvichiita kuti tikwanise kukooperata zvakanaka fugore restrategic plan reparliament inofunga matoro ona from 2019 to 2023.
Mukuru wesangano regender and media connect, amai Abigail Gamanya vati vacha shanda nenengo dze paramende dzechidzimai zvikuru sei kudzidzidzisa zvekuburitswa kwemashoko pamwe nekushanda nevanotapa nawo.
Tisikungo kumira apa tiri kupindo futi tichibatsira kudzidzira kudzidzisa zvemamedia skills for Parliament of Zimbabwe administration yacho pamwe chete nemaportfolio committees nemathematic committees kuti vange vachikwanisa kunge mitauro yavo iri gender yatinoti gender sensitive maissues anoafecta madzimai ne tinoona kazhinji asingabude mumapepanhau edu kana kuti munews dzedu dzemuzimbabwe.
Mazhinji emasangano aya anga agara achishanda neparamende asi nhasi asaina chisungo chekuti acharamba achishanda neparamende chipfumbamwe kusvika mugore ra2023 pachaitwa dzimwe sarudzo. Zvimwe zvichange zvichiitwa nemasangano aya kupa ruzivo kunhengo dzeparamende nevashandi veparamende kukwenenzvera mabhiri pamwe nekupa pfungwa dzavo pamusoro pemabhiri nechinangwa chekuti paramende iumbe mitemo inofadza veruzhinji. Sezvo paramende isina mari inokwana, masangano aya anobatsirawo nemari kuti paramende iite basa rayo, zvakaita sekubvisa mari yekuti nhengo dzeparamende dzitenderere nenyika yese dzichinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pemitemo inenge iri kuumbwa neparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vanhu vakaremara vanoti havasi kufara nezviri mubhiri repersons with disabilities, iro vanoti harina kuisa zvido zvavo mukati pamwe nezvikamu zvavanoda kuti zvivamiririre muparamende nemudare remakurukota. Godfrey Mtimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa mumasvingo wekuongorora bhiri rakapasiwa nedare remakurukota uye rakatarisira kuenda kuparamende, vakaremara vati bhiri iri rakasiyirira zvakawanda zvinobata kodzero dzavo kusanganisira dzekumiririrwa mudare remakurukota nemuparamende. Mukuru webasa musangano rinomirira vasingaoni reZimbabwe Association of Visually Handicapped vaTimothy Mudari kwavati bhiri iri harina kupa zvikamu zvinofanira kumiririra vakaremara muparamende.
Zvakawanda zviri mudisability bill zvatiri kuona zvatisingafari nazvo sevanhu vakaremara. Dr. pamusoro penyaya yepolitical representation ne voice of persons with disabilities with regards my elections, electing and being elected. Kuti vanotaura kuti ma institutions mamwe ese vanhu vane disabilities vanofanira kurepresentwa at 5% quota, but they leave out the very critical institution ye legislature, which is the parliament. Kuti how representative is vanhu imomo with regards vanhu vane disabilities. Tinoda kuti vanhu vane disabilities vave represented at least 10% quota in both houses of parliament, mu senate no mu house of assembly, but the bill is silent about that. Vanotaura kuti vanhu vane disabilities must compete at the same and given opportunities zvangofana nevamwe. That is not fair.
Vakaremara vanoti munyika mune vanhu vakaremara vanosvika mamiriyoni maviri, nekudaro vanofanira kuve nevamiriri vanoenderana neuwandu hwavo mudare reparamende. Vakaremara ava vati vanoda vamiririri zvikamu zvinotangira pagumi kana pagumi nezvishanu kubva muzana kunge zviri muparamende. Vakaremara ava vatizve pari zvino vanomirirwa muparamende nezvikamu zviviri kubva muzana chete, izvo vati zvishoma. Mumwe wevange vari pamusangano uyu amai Nyunyutai Mudzingwa vati ivo kunze kwekumirirwa muparamende vave kudawo zvikamu gumi kubva muzana mudare remakurukota, nekuti ndimo munofambiswa basa rose rehurumende.
Isu tiri kuda 10% representation both kuhouse of assembly nokusenate, uye hatidiwo kugumira kwokuzve kudzimba mbiri idzi. Tinodawo kuguma tava kutivewo maministersowo. Tinoda kuva naminister ane disability noti mumwe chete. Toda kuti tadai tatogona kuti ndo patingatangira pa 5% papirawo. Tiri kuda kuva represented at all levels. All. Hatisaka kana tichiti all ka, tinoroda kuti pese. Ndokuti tisvikewo pa 2030 agenda tauyawo kwese. No one should be left out ka.
Pastor Kava Mugwadi, avo vanoshanda nesangano redisability Amalgamated Community Trust, vatiwo bhiri iri rinofanira kuve nemutemo unoita kuti vapiwe zvikamu zvinopfuura gumi kubva muzana pakupinzwa mabasa, mungave muhurumende kana makambani akazvimiririra.
Ini ndanichifunga kuti chikamu chavaifanira kuisa 10-15%, then voencouragewo vanhu vemakambanis kuti vaimploye vanhu nokuvabvisirawo
chimwe chidimbu chetaxi zvoencourageawo kuti vatore vanhu vakaremara kumabasa vakawanda vachiona benefit yacho uye vaka disability sector ichibenefit. Ndo zvandanga ndichifunga ini kuti dei vawedzera chikamu vobvisawo vobvisawo tax pakuti ukaemploya vanhu vakaremara namba yakati tinenge tichibvisawo percentage yakati yetax. Zvobatsira kuti vanhu ivavavo vaone benefit yekuemployawo vanhu vakaremara.
Iri rinotarisirwa kuzeiwa muparamendi risati rapasiswa kuti rizosainwa kuita mutemo nemutungamiriri wenyika. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Komiti yeSenate yemuAmerica inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika yanyorera hurumende yeAmerica kuti iwedzere zvirango pavanhu vakatemerwa zvirango izvi neAmerica, nekuwedzerawo mazita evamwe vanhu vari kunzi vari kutyora kodzero dzevanhu. Kuti tizeye nyaya iyi, tabata sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza kuti tinzwewo maonero avo.
America ameno kuti iri kuda kutifungira kudii, nekuti zvese zvavaida kuti tiite tiri kuita senyika, mareforms avaitiite emutemo tiri kuita, zvavakati zvemahuman rights tiri kuita, zvese zvavakatiti tiite tiri kuita. Saka hatichaziva kuti chavari kuda chaicho chaicho ndechipi, asi tinogaroziva kuti chavari kuda inonzi regime change, nekuti iye zvino kana vachiti tiri kunonoka kuita mareforms vanenge vachireva chii, nokuti kuparamendi kune matanho anotorwa kuti mutemo uzobuda, kana ari maamendimenzi kana kuita mutemo munyowani. Saka zvese tiri kuita iye zvino izvi, mutemo unonzi IPA uya tiri kutomubvisa patiri kuvhura paramendi apa, tinenge ta Freedom of Information Bill iriko iye zvinezvi, inenge yaact. Ikange yaact iyoyo tatobvisa IPA. Saka zvavanoda mopa takaita, saka chavanoda chaicho chaicho shiye hatichanyatsoziva.
Vamweka vari kuti izvo vari kuona vanopikisa vachirambidzwa kuita misangano, uye hurumende yakavimbisa kuti vaya vari kupomerwa mhosva yekupfuura vanhu vachasungwa, asi kusvika pari zvino hapana chaitwa.
Minista pane vanhu vakapfurwa vaya muna August 1, minista veforeign affairs Dr. S. Bimon vakataura pachena kuti gore rino nyaya yacho yanga ichiongororwa nguva dzese, saka gore rino izvozvo zvichataridzwa. Saka ndo zviri kuitwa izvozvo. Dambudziko riri kuita America nderekuda kunongedzera purezidendi futi musoro, vachiti ita zvakati, ita zvakati, ita zvakati. Zvino hazvikwanisiki, purezidendi havangaiti zvinoda America, purezidendi vanoita zvinoda maZimbabwe. Saka ende purezidendi vanofamba nenguva yavo yavari kuda, kwete zvekumanikidzwa kana kumbunyikidzwa, kwete. Saka hatizive, nokuti fanika nyaya iyo yekudzanzi kana vanoda kuratidzira vari kurambidzwa kuratidzira, havasi kurambidzwa kuratidzira, vari kunziteedzai mutemo.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza vari parunare muHarare. Tabatawo vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge kuti tinzwewo divi ravo.
VaZulu, zviri kuitwa neAmerica yanga iri garo ziva, nekuti izvi zvagara zviri zvinhu zvinoitika mwedzi wandira wega wega tichiendawo kumwedzi unotevera, mwedzi waFebruary, nekuti nguva iyoyo tese tese tinotoziva kuti inguva inoongororwa zvirango zvakatemerwa Zimbabwe. Panguva iyoyo panonzoburitswa gwaro reexecutive order rinenge richiita yatingati pachirungu extension nerimwe gore yezvirango zvakatemerwa Zimbabwe, especially izvo zvinenge zvisina kugara muzvigera pachayo, nekuti zvigera inonge ichizoongororwa nedzimwewo nzira dzisiri dzekungoti executive order chete chete. Saka zvekuti zvirango zviri kunzi zvirambe zviripo, zvekuti pari neye vari kuda kubviswa, ndinodayira kuti pamwe ava ndevasisiri muhurumende kana kuti vakafa vakafanana navana vaMugabe, kuchiwedzerwawo vamwe hazvingatisanisi, nekuti mukatarisa mukuitika kwezvinhu kubva gore rakapera kusvika mugore rakapera muferi muna 2018 munorangarira ini kuti pane upfurwa kwevanhu vatingati macivilians nemasoldier muna August. Pane zvakare dzokororo yechitika iyo yechitiko ichocho muna January yegore rakapera. Vapfuri vatove vanhu vaakuzivikanwa kuti uyu ndiye akapfuura, uyu ndiye akatumwa, nekuti vehurumende yeAmerica vanenge vanewo maonero avo nemaziviro avo netsvakurudzo dzavo dzavanoita muhurumende. Kana mune vambunyikidzi vari kutozivikanwa, kana vanga vasipo, ava ndo vanenge vaakuwedzerwa. Kana pane mamakambani anga asipo, aya ndo anenge aakuwedzerwa. Saka izvi hazvitishamisi. Chingatoshamisa hacho inyaya yekuti tarisiro yehurumende yeZimbabwe inogona kunge yanga isina kunge yakananga nezhira iyoyo, nekuti tarisiro yeZimbabwe yanga iri yekuti zvinhu zvinge zvichirevutswa, zvinge zvichiita nani. Asi chokwadi chiripo ndechekuti maonero anenge achiita America, maonero anenge achiitawo vamwe vanotori munyika, ndeyekuti hapana zvakanyanya zvasanduka kubva panguva yaMugabe kusvika panguva yatiri kurarama. Iye zvino maringe nenyaya yematongero ejeketere, kana maringe nenyaya yekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu, kana even mune zveupfumi chaizvo.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, vaJoy Mabhenge vachitaura vari paRunare muHarare. Dare reSenate remuAmerica riri kuenderera mberi richizeya nyaya yekunzwa yokuzeya kuti ronzwa here kubva kuzvapupu kana kuti kwete, panyaya iri kupomerwa mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari muzvinafundo paWesley College kuBoston, Dr. Chipo Dendere, vanoti zvizhinji zvingadzidzwe neZimbabwe pane zviri kuitika kudare. Pane zvinji zvinogona kudzidzwa neZimbabwe pane zviri kuitika kudare reSenate muAmerica. Marvelous Mhlanganya weStudio 7 abata Dr. Dendere kuti tinzwe maonero avo.
Zvaranasi zvatinanzoti zviri kuitika ndezvekuti maRepublicans vanenge vakwanisa kuunganidza mavotes akakwana kuti vasaunza mawitnesses kutrial.
Izvi zvinorevei?
Zvinoreva izvo kuti zvatakangonzwa panguva yaitaurwa kuHouse of Congress ndo yega evidence ichange iripo, zvichireva izvo kuti hapana evidence itsva ichaunzwa. Nekuti pakashedzwa mawitness vanenge vaakukwanisa kushedza nyangwe vamwe vanhu vatisina kumbonzwa vachitaura.
Munoona izvi zvichizofadza vaTrump here semutungamiri wenyika, uyezve patwitter apo patinogara tichiona vachinyora, pane zvavari kunyora here?
Vari kunyora zvizhinji paawa yapfuura iyo. Vava kuataka vanhu vari kurana process dzaCongress chief, asi nyaya I think iri kunyanyisa kunetsa. Iko zvino ndiye bhuku ravaBolton riri kunzi rakabuda. Vamwe vari kuti bhuku iroro rine zvinhu zvinogona kubatsira panhau yeimpeachment. Saka zviri kunzi masenata ngaakwanise kuverenga bhuku racho. Vamwe vari kuti bhuku harina basa nekuti vaBolton havana kushedzwa kuti vauye kuzotestifya. Saka tangomirira kunzwa kuti chii chichaitika nebhuku racho. Asi zviri kunzi maloya mamwe ati bhuku iri rine information yange isingafanirwe kunge irimo. Saka zvinogona kutinetsei.
Takatarisa iro bhuku irori tinoona vazhinji vari kutaura nezvaro. Mungawana ari zvakanyorwa mubhuku umu zvichizotorwa sehumbowo here?
Zvinogona kudaro, asi ndiri kuona kunge nekuti harisiri riro bhuku rekutanga ranyorwa nemunhu avanga achishandira vaTrump. Ndiri kuona kunge rinogona kunge risina zvinhu zvinonyanyisa kushamisira sezvokufungirwa nevanhu ini, kuti vanhu vari kufunga kuti richange rine humbowo utsva. Asi handifungi kudaro, dai paine zvinonyanyisa kuchinja case zvavaida kutaura vaBolton vangadai vakazvitaura kare kare.
Pane zvingadzidzwe here neZimbabwe pane zvatiri kuona zviri kuitika muno?
Chakanyanyisa kukosha kuZimbabwe ndechekuti kana pane nyaya iri kuda kuendeswa kumatare, hazvifanirwi kuregedzwa nekuti zvinenge zvichinzi uyu mukuru wenyika kana kuti uyu akakosha. Nekuti kana matare achishanda chaizvo sezvaanofanira kuita, kana munhu ari innocent anozongoonekwa kunzi hapana mhosva yaapara.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Chipo Dendere vachitaura vari paRunare na Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muno muAmerica. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wesangano reWorld Health Organization anoti achatora nhasi danho rekutara kana kusatara kuti chirwere checoronavirus icho chauraya vanhu vanosvika zana nemakumi manomwe pasi rose. Chirwere chinganzi chavhiringidza pasi rose here? Svondo rapera, WHO yakati chirwere ichi icho chabata vanhu vanodarika zviuru zvinomwe nemazana manomwe changa hachisati chasvika pakutarwa sechirwere chavhiringidza pasi rose chinoda kurwiswa zvechimbi chimbi kana kuti global health emergency. Russia yabatana nenyika dziri kuedza kudzivirira kupinda kwechirwere checoronavirus ichi kubva kuChina. Danho iri raratidza mafungiro ehurumende mutungamiri wenyika iyi vaMihaly Mishutin. VaMishutin avo vamusvondo repiri vari pabasa vaburitsa urongwa hwavo hwekudzivirira chirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri webato guru rinopikisa MDC vaNelson Chamisa havasi kuwirirana panyaya yekuti matambudziko atarisana nenyika munyaya dzezvematongerwo enyika uye upfumi ogadziriswa sei. Chiri kuwiriranwa nevaviri ava inyaya yekuti panoda nhaurirano asi kuti dzoitwa sei ndipo paita kuti vave makara asionane. VaChamisa avo vanga vari kuSouth Africa neZuro vanoti panoda mutongi gava sezvakamboitwa nevaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaThabo Mbeki pakazoumbwa hurumende yemubatanidzwa kubva muna 2009 kusvika muna 2013. Asi vaChamisa vanoti havasi kuda hurumende yemubatanidzwa asi kuti nhaurirano dzinofanira kuunza utongo hwejekerere poitwa sarudzo dzakachena. Asi vaMnangagwa vanoti nekune rimwe divi havaone paine chinangwa chekuunza mutongi gava vachiti nhaurirano dziri kuitwa pasi pePollard. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutedzeri wemunyori wezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC vaDouglas Monzora uye munyori wezvemutemo muZanu PF vaMunyaradzi Paul Mangwana. Totanga kunzwa kubva kuna vaMangwana.
Kuda navo nokuda kwekuti chinhu chihombe chaicho inova constitution takainegoshiyeta pasina mutongi gava. So hati we don't need mutongi gava kuti vana vezimbabwe vataurirane kuti ikonomi yavo vangaisimudza sei. Nyaya dzemapolitical rights kana paine anofunga kuti hazvii kufamba zvakanaka angotiwo apa indakamboapply kuti ndiite meeting handakupuwa mvumo namapurisa totaurirana kuti tingazviita sei hazvidi mutongi gava zvese. Takakwanisa one ini navamonzora nevataitungamirira nguva yeinclusive government takakwanisa kubudisa chinhu chikuru chinonzi constitution iri kutonga nyika izvozvi pakaa pasina mutongi gava. Vamangwana vakanganwa kuti pataita constitution takaita vana mutongi gava vaviri, Professor Phineas Makurane naProfessor Hobson. Vanhu mazimbabwens ekuti tingati maunsung heroes and heroines yeconstitution making. Hongu wamangwana neni ndisitaitungamira, asi pakutanga patakatanga kuita chirongwa ichi tanga tine kupokana kukuru tikabatsirwa naProfessor Phineas Makurane namai Hobsada vachitibatsira kuti tauriranai zvakanaka ndiyo vatongi gava ivavo. Kana tichiti mutongi gava hatireve munhu anobva kunze kwenyika, kwete. Mutongi gava anogona kutova ishe mambo munyika muno, anogona kuva reverend, anogona kuva bishop, anogona kuva mutrade unionist, chero ari munhu chete wekuti mapolitical parties maviri vanoita yatinoti respect kwaari. Zvinenge zvakanyanya kunaka kuona kwatinoita akaita munhu anenge achibva kune imwe nyika. Vanoti zvavo vatongi gavo anobva kunana Sadat kana kunana African Union vatorwa, havazi vatorwa nokuti Zimbabwe iparty yeSadat. Kana isu tikati taakutaurirana paine vana mutongi gava, chavanorudza chaisho hatichioni. Takamboita wani tinana mutongi gava munyika muno?
Tomboya panyaya yekuvandudza bumbiro remutemo, muri kuiona sei mevamangwana? Sei zvakakosha panguva ino?
Veministry of Justice vakatarisa constitution yatakanyora vakatobudisa maareas avaiona kuti haana kunyatsobuda zvakanaka. So mutema hauti nokuti wanyorwa hauchachinziwi, vanhu vanogara vachiutarisa vachiongorora voona zvinoda kukwenenzverwa. Saka vane maareas avakaona anoda kukwenenzverwa ndo akaproposwa kuparliament. Vamonzora variko kuparliament gavano agiwa nyaya yavo kuparlamenti ikoko kana vachiti hapafaniri kuchinjiwa zvinopera kuparlamenti.
Vamunzori.
Bumbiro remutemo harizi reparlamenti wamangwana. Bumbiro remutemo ndiro mwana wese weZimbabwe. Tikati isu mutemo weZimbabwe constitution inongogadzirizwa kuparlamenti chete tinoita mistake. Nekuti patakainyora tinangoinyora tiri parlamenti chete. Vana veZimbabwe vakavhota sezvamunoziva overwhelmingly muna 2018 kuti iri ndiro rabumbiro redu. Woona iko zvinezvi kune zviri kunetsa sekereke munyika muno. Panzvimbo yekuti hurumende igadzirize izvozvo iyo mamata mamata nebumbiro remutemo ende zvavari kuita zvacho ndezvekuda kudzosa masimba kumunhu umwe chete somuenzaniso. Zvatanga tanyora ndezvekuti kana tichienda kusarudza president anofanira kutitaurira kuti vice president wake ndiani. Toenda tichiziva kuti president ndiva mangwana, vice president wava mangwana ndiva monzo. Tobva vanhu vachibva vavhota vachidziva kuti tiri kuvhotera package iyo. Zvichiita kuti kana president angobva hapasina zvekuchipitsira namaziso kuti anopinda ndiani, automatically vice president anobva apinda. Zvinoitika kuAmerica, zvinoitika kuMalawi, zvinoitika kunyika dzakawanda. Zvakaonekwa nevana veZimbabwe
vanozora vanozviva chikonzero chakaita kuti tisuspend close iyoyo for 10 years. That's why that close isina kumboitwa implemented. Vari kuzviziva vamunzora.
Zano PF yakuda kupinza succession problem yayo via the constitutional amendment.
Hatina succession problem. Hatina succession problem.
Vamangwana asi ichokwadi here kuti muruda kudzorera masimba kumunhu mumwe chete?
Hatisi kudzorera masimba kumunhu mumwe chete. Tinonzi president is an institution, it's not a person. So we need a president which is executive.
Muteedzeri wemunyori wezvekudyidzana nedzimwe nyika, munyori mukuru wezvekudyidzana, munyori anoona nezvemutemo muzanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana. Manzwawo zvakare kumuteedzeri wemunyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaDouglas Monzora. Vaviri havanga vari parunare muHarare. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 p.m. nasi tiri kutarisa matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika panguva iyo zvinhu zvakaita chamupidigori munyaya dzezveupfumi nechikafu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. National Assembly inoti haifaniri kutadza kuita basa rayo nepamusana pekushaya mari. Vanhu vakaremara vanoti havasi kufara nezviri mubhiri rePersons with Disabilities, iro vanoti harina kuisa zvido zvavo mukati. Vateereri, hatina kuzokwanisa kukupai nyaya yemamiriro akaita zvinhu muManicaland, nekudaro tichakupai nyaya iyi mangwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.